mabhanga mazhinji anga asina mari nhatsi uye mashoma anga ane mari anga achipa vanhu mari iri pakati pemadhora makumi maviri kusvika pamakumi mashanu chete. Vakawanda vanoti mari iri kupiwa nemabhengi iyi ishoma kuti vakwanise kugadzirira kushanya kunzvimbo dzakasiyana siyana pazororo reEaster. Vazianai mukumbe vanoti zvirongwa zvavo zvekushanya zvapinzwa mudondo nenyaya yekushayirwa kwemari kumabhanga avo.
Sibhizinesi yanga ichipa vanhu $20 makuseni but yangopa vanhu vashomashoma asi vakawanda ruzhinji vashayiwa mari. Asi tokuona kuonishana kuti holidhay isati omeka nekuti vazhinji inoda kuti tifambe nzira dzekuenda kumamisha tichiita kusvikaranga zvidomo zvinoenda kumachechi ko zvokuti kumamisha hakuna kwatinokwanisa kuwana patinosuwaipa kana maiko kesha nekuti inzvimbo dzimwewo remoti ndeni kumabhazio pazvifambiso patransport apa maiko kesha hakuna nemaswaipi. Saka ndinyaya yekuti tichashaiwa kesha handioni kunge tichakwanisa kufamba ende ndiri kuona kuti ruzhinji rwenge rungori muno madhorobha semagara ati tichingoita kumaruzevha handifungi kuti kuna vanhu vachamenda vakawana nekuti mari hapana kesha hakuna yasikuwanika.
Muzare Pesha Chingombe vanoti vatadza kuenda kumusangano wechechi yavo nepamusana pekushaya mari yekufambisa.
Isego rerino haina kumira zvakanaka. Izvozvo tichifanira kuenda kumusangano kudese. Handichatoendi nekuti mari yacho handina. Kubhengi kwedu kubva kesi vari kupa $50 pavhiki. Kunoti haichokwani pabhazi yacho $50 haichokwani pachanzi. Saka ndizvo kuti vanoda kuti tirarame sei muno muzimbabwe. Ilife rudzi iyo yakadai.
Vagari vazhinji vanoti nguva yese ndeyekushanyira hama neshamwari vachifara nekurangarira mwanakomana wamwari Jesu Kristu. Asi izvi hazvigoneki kana munyika vanhu vachitambura nekushayikwa kwemari. Vaota zingoni vanoti vanga vakaronga kunoita zvirongwa zvechivanhu vachitarisirawo kundoroora mudiwa wavo kumusha kwake asi izvi zvakundikana.
Enda na ndakaronga kuti paEaster ndanichida kuzoita sei ndanichida kuzorora but the problem now ndeyekuti tikada kuenda pabhengi kuda kuenda pabhengi ndaedza FBC CBZ mari haisi kuwanikwa of which ndandine chirongwa chodozorora paEaster. So it simply means one thing maplans angu paEaster atoita sei atokanzurika.
Vatinai mapungure vanoti vanga vachitarisira kuti zororo iri gore rino richaita nani nekuti pave neutongi hutsva asi hapana chashanduka.
Musiyano hapana. Gavaiziya munangabva iyi hurumende itori wese pane yamugabe. Bhozi zvinhu zvedu zviri kuramba zvichingokwira mari mumabhengi hamuna chero kuti uiwane unoshava kuti uiwanira papi. Otherwise black market ndo yadova more pronounce kudarika zvose hakuna kana mari EAster ichabhowai. Noti yegore rapera zvaidova nani taitombowanawo zvimari mari mubhengi kozina hakutorina zvachose.
Vanhu vakawanda vanga vakatarisira kuti hurumende itsva yavaemarco nemunangagwa ichagadzirisa matambudziko emari asi kusvika pari zvino hasati zvaitika. Ndakamirira studio 7 Masvingo ndini Gandri Maramba.